Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Joto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kongresi iri kuyai tiri kutarisira kuti pave nemutungamiriri hutsva huchasarudzwa nevanhu, asi tine vamwe vanhu vakambobuda mumusangano vaiva ivavo hatina rutsigiro navo ivavo nokuti vanotirwadzisa, vanenge vakambotirwadzisa. Saka takutarisirawo kuti tishande nevanhu vakasara vakasimba mumusangano.
Zvikwata zviviri zvonetsana kumasvingo pamberi pekongresi yebato iri mudunhu remasvingo.
Saka Ethiopian takanakira kubva kuno kucalifornia unongosvika either unoenda through Dublin to Addis Ababa kana kuti it's direct from Los Angeles to Addis Ababa, and uri muAddis Ababa umomomo kazhinji kacho connection is about 3-4 hours. Saka you find kuti unosvika kumba kuHarare sakazani ukaenda neEmirates.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoona ndege dzeEthiopian Airlines dziri nani kushandisa kubva kuAmerica uchienda kuZimbabwe.
Nokwasai murufaro, nongoti kuna vamunangagwa zvakona nganga murapwa achida. Siyai mwana atonge nyika muonoti nyika inofamba sei, mubatsirana.
Nhasi tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7 muchibva kumativi mana kwose kwenyika kwamuri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pave nekupesana kukuru pakati pevatsigiri veMDC mudunhu remasvingo, avo vasiri kuwirirana pamunhu wekusarudza pakongresi yavo sasachigaro mutsva wemasvingo. Chimwe chikwata chiri kutsigirwa navaJames Gumbi, avo vanovesachigaro pari zvino, chimwe chichitsigira vatonga yeMatutu, avo vakambobuda mubato iri. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vebato rinopikisa iri vari kupesana, vamwe vachiti vatungamiri vakaita savaMatutu havafani kutsigirwa nemhosva yekuti vakambosiyana musangano, asi vamwe vachiti izvi hazvisina basa nekuti musangano wakazobatana zvakare musarudzo dzegore rapera nevamwe vakambenge vabuda. Vataura neStudio 7 vanoti vakambosiya musangano havasati vave nekuvimbwa navo nevamwe vatsigiri, avo vanoti vanoda kutsigira chikwata chavaGumbi icho chinonzi chakasara chakamira nemusangano panguva iyo zvinhu zvanga zvakaoma. VaObed Madzore vemuward 5 kugutu South nemumwe wevanhu vanoti havana chivimbo nevatungamiriri vakambosiya musangano.
Kongresi iri kuyai tiri kutarisira kuti pave nemutungamiriri hutsva huchasarudzwa nevanhu, asi tine vamwe vanhu vakambobuda mumusangano vaiva ivavo hatina rutsigiro navo ivavo nokuti vanotirwadzisa, vanenge vakambotirwadzisa. Saka takutarisirawo kuti tishande nevanhu vakasara vakasimba mumusangano.
Asi vamwe vanotsigira chikwata chavaMatutu vakaita savaAndrew Bebe vanoti zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi Matsuro, vachiti vatungamiriri mapato akanga abuda muMDC nevakasara mubato vakagara pasi vakaregererana nokubatana nokudaro kuzvekushoropodza vakambosiya musangano ndezvenhando.
Maruzvanzi pese paanga aripo zvazviri nani, patakaona makanzira akawanda tikaona maMP akawanda zvazviri nani, Matutu havati unoita zvebasi. Chero wadzoka uye chero pakaenda haana kumboenda zvokuti wakaita ilimwe election vari ikoko, wakangoendawo zvokungoti wanga agumbuka nerizati yanga yabuda. Isu wakatitaurira kuti rizati yanga yabuda yanga agumbuka zvokuti watoda zvehondo zvinova zvinoita chamisa. Matutu akamubvunza kuti kochii zvikaiva rume chamwa kuti hatingapfuuriri imba isingadii isingapiri kupfuurirwa, saka wanga agumbuka. Saka pakatozoona chamisa auya ari hoti hoti, saka wakatodzoka zvokuti apa patosangana simbi chaidzo chaidzo dzinokwanisa kutidi tibvise ZANUPF muno masvingo, zvokuti patinovhota apaka handifuri kuti ZANU inobuda nechinhu pano.
Makwikwi ekutsvaga rutsigiro mudunhu remasvingo ave kutopisa zvichitevera misangano yekutsvaga rutsigiro yakaitwa mukupera kwesvondo nezvikwata zviviri zviri kukwikwidzana. Zvikwata izvi zvakaungana munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu rekwaGutu pakupera kwesvondo, uye zviri kuenderera mberi kune mamwe matunhu. Vamwe vakaita savaClemens Manyundwa vanoti vakambosiya musangano vaiita zvemari nekudaro havadi musangano nemwoyo wese.
Takanangana vatakambobuda isusu hatigoni kuvatora nokuti kwaanozotiisa zvitokwiwi. Takanangana nevanhu vedu vatagara tinavo nokuti avo vakambobuda vanhu vanongoda zvemari. Zvino kana muchida zvemari yokuwana nesu, kana mawana nemari iyoyo isu toendepi? Isu tinoda kusununguka, kusunungurwa nevanokwanisa kutisunungura kuti nyika yedu igare zvakanaka vanavana vedu vakowana nhaka yenyika ino. Ava vanazve nhaka yenyika ino, vane nhaka yavana vavo.
Asi vamwe vatsigiri vanoti kunyange chikwata chavamatutu chine vakambosiya musangano pachaiva panyanga kubva mugore ra2007 kusvika muna 2014 katora zvigaro zveparamande gumi nezvina muna 2008. Apowo vatsigiri vavagumbi vanoti vakatora nzvimbo yeparamende imwe chete gore rapera vachipomera chikwata chiri kutsigira vamatutu mhosva yekusiya dunhu risina kana umiriri muparamende muna 2013 mushure mekutorerwa zvigaro zvose nezanupf. Vajoram Jengwa vanoti varipo vakatadza vanofanira kumbosudurutswa kodzorerwa vanogona basa.
Kuti semubatanidzwa wawapo wealliance kupanduka kwake hazvichina basa. Tiri kutiko zvino matutu ngaadzoke, nokuti marizaruza atakamboona akaita nokuti gumbi hatisi kuona kushanda kwari kuita pa5 years akambomira bedzi. Asi kana akocha kunoakocha timu unofanira kurova pasi, kochi ngaaende.
Asi vagumbi vanoti vanhu vachasarudza vanoziva zvavanoda uye vanovimba kuti chikwata chavo chichakunda musarudzo dzedunhu.
Asi ndoona sokuti vari kutambisa nguva yavo. Vatsigiri vedu havana kupa pusa kanyanya. Vanhu vanotoziva vara nevanhu vanomira nomusangano.
Musangano wanhasi vafamba zvakanaka. Tanga tichiudza vatsigiri vedu kuti kongresi inofanira kuitwa murunyararo, vachita tolerate each other, kukwidzana zviri kuvengana. Tinofanira kuita zvinhu kuti vanhu vasarudze munhu wavanoda pasina vanhu vanotukana kana kurovana. Vanhu voburitsa munhu wane pakati pevanhu vane vachikwikwidzana.
Uku vamatutu vachitaura parunhare nestudio 7 vati nyaya yekuti vakambobuda haina basa nekuti yakatogadziriswa kare nevakuru vebato, uye vanotarisira kuti vanhu vashare utungamiri hwavanoda pasina kusvibisana nenyaya dzisina maturo. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vamasimba gonese vanoti kupesana uku kunogona kukonzera nyonganyonga pasarudzo dzekongresi yedunhu mwedzi unouya. Ndakamira studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunja vakaudza paramende nezuro kuti vari kubhadhara chikwereti chekuAfrican Export and Import Bank vachishandisa mari ichawanikwa kubva mukutengeswa kwegoridhe. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vamangunja vaudza makomiti eparamende anoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende, epublic accounts nemari nebudget kuti nyika inowana mari inosvika mamiriyoni 10.5 emadhora kana kudarika kubva mukutengwa kwegoridhe mwedzi wega wega, uye mamiriyoni 5 emadhora ndiyo chete inoshandiswa kubhadhara chikwereti ichi pamwedzi wega wega. Asi sachigaro wekomiti yepublic accounts vatenda IBT vaudza vamangunja kuti zviri kuitwa neRBZ zviri kunze kwemutemo, uye paramende ndiyo inofanira kuapa mvumo yekuita izvi.
Don't you have to come to the owners of the money, who are parliament, the controllers of the consolidated revenue fund, and say that way tuda kutora mari yenyu iyo in future? So the legalism and parliament approval.
Asi vamangunja vati vanobvumidzwa nemutemo weReserve Bank Act kukwereta nekuita zvese zvinoita kuti nyika ikwanise kufambira mberi. Vamangunja vati nyika ine dambudziko guru rekushaikwa kwemari yekunze, ndosaka vari kukwereta kunze kuti vakwanise kutenga zvinhu zvakaita semafuta emotikari, magetsi nezvimwe. Vamangunja vati vanoshamisika chose kuti nhengo dzeparamende dzinganetsike nekuti sei vari kukwereta kunze, asi idzo dzichiziva kuti Zimbabwe iri pasi pezvirango zveupfumi, uye zvino netsa kuti wane mari yekunze zvinoita dzimwe nyika. Nhengo dzeparamende dzaradzawo kusafara nekuti veruzhinji havasi kuwana mari yekunze kubva zvakatanga kutengeswa mari iyi mumabhanga masvondo matatu apfuura. Vamangunja vati vane humbo hunoratidza kuti pari kutengeswa mamiriyoni 12 emadhora pasvondo rega rega. Vatiwo nekuti mari iyi shoma, handi munhu wese anokwanisa kutenga mari iyi mubhanga, asi vaye vanoita zvinhu zvinonzi zvakakosha. Zvichakadai, vamangunja vazivisawo kuti varimi efodya vachapiwa chimwe chikamu chemari yavo nemari yekunze pachishandiswa mitengo yeinterbank rate, iyo inoti dhora rimwe rekuAmerica rinobudisa madhora maviri nechidimbu emaRTGS dollars. Izvi hazvina kufadza nhengo dzeparamende, idzo dzati dzinoona sekuti uku kubira varimi, sezvo pamukoto dhora rekuAmerica richibudisa madhora mana ARTGS. Mumwe asina kufara nenyaya iyi mumiri weguru weSouth National Assembly vaPatrick Dutiro weZANUPF vati varimi vari kuchema-chema nenyaya iyi.
Vari kutaura ivo kuti muna October imomeya when things go haywire, isusu tinenge tisisina kana sendi mubengi. Zvaka ii kuti tichengete mari iyo ikwe gore. Mari ya tenge tinae mwako ino stabilizer. Kutra kuti supply foreign currency inenge iri even from January to December. Pane kuti tichitenge safojika, our foreign currency exchange rate is at its lowest. Tapedza isusu kunzi mari yenyu mwakaunda musisina. Tauda kufana kunge tichitenga zvibati zvokushandisa kumaminda. The exchange rate was 5-6 upwards.
Vamanguja vati vanona sekuti panovhurwa misika yefodya svondo rinouya. Zvinenge zvashanduka uye vachataura nevarimi kuti vagadzirise nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tombotarisa misoro iri mumapepa nawo anhasi. Bepa naure The Herald rinoti musangano we Bi-National Commission pakati peZimbabwe neSouth Africa haufanirwe kuve musangano wokungotaura chete, asi kuti uve musangano uyo uchashandiswa semukana wokuvandudza upfumi hwenyika mbiri idzi. Aya mashoko anonzi akataurwa neZuro Manheru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vaichingamidza mumwe wavo vaCyril Ramaphosa avo vakapinda munyika neZuro. ZW News inoti vaimbi vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachabhadhara nemuseredzero pamashoko avakatakura ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kutongwa nemhosva dzavakapara. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti vaMugabe vanofanirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva vachitongwa nenyaya yeguku rahundi. VaMatenda Danda vanoti vaMugabe vanofanirwa kuripa vanhu vakavhiringwa neguku rahundi neupfumi hwavo ivo mbune vaMugabe. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Animi muchirongwa ndini Rachel To. Yasvika nguva yandinofarira zvikuru muchirongwa chino, nguva yatinonzwa kwamuri imi varidzi vechirongwa cheStudio 7 vateereri. Asi tinokuzivisai kuti mashoko enyu amunotitumira haanei nechokuita neStudio 7.
Mose mburi Zimbabwe. Iya langu zita ndoti Zakaria Mashava mwana waShikokoto. Iya ndefaisa na bangu papo pa Mozambique apo ndotitambanya Shikokoto na mangu aponere kubonga hangu.
Nokwasai murufaro nongoti kuna vamunangagwa zvakona nganga murapwa achida. Sei mwana atonge nyika muono kuti nyika inofamba sei. Mubatsirana kana kuti mungompao taono kuti oraremisa sei vanhu veZimbabwe. Zara muno munyika yedu irimo kusungwa kwemapato anopikisa kunyanya MDC iyoyo yachamisa. Muri kumbovasungire chamukunyanya vavarira chii?
Iko vashamarari veStudio 7 tinokutenda nenhau dzamunondipa. Ndirikutaura ndiri kuno kuchipinge kwachecheche. Hatinotenda chaizvo. Manyaya yangu iri pakuti kuna Mnangagwa. Vamunangagwa, murege kutamba nesoko raMwari. Soko raMwari rinotiro wakazviita ndikaramba ndinyerere ukafunga ndakafanana newe. Ndofanwa kuziva kuti munhu wese utungamiriri wese weZANU-PF une ropa revanhu mumaoko. Ziva kuti nguva ichasvika hamuna kufanana naMwari. Uye dei zvaibvira ndaikumbira kuti mubvise machaplini ose kubva kuchisoja kusvika kumapurisa, nekuti muzoti iyoyo ishamu yamuri kutozviroverera nayo. Saka please, kana mada zvaMwari mukochesa zvaMwari, munamata kuti muve nemeso yemweya. Mweya Mwari agone kukusvinudzai. Dambudziko rose riri kuitika munyika muno riri kuitika kubudikidza nemi. Soko raMwari rinoti vanhu vangu vaparara nokushaiwa zivo. Saka wanzi mukatungamidza Mwari pamberi, muchawana zvinhu zvose zvichibudira mukati menyika ino. Murege kutungamidza masanctions, nekuti masanctions akapiwa imi vatungamiri vehurumende. Asi akukonzeresa kuti isu vana veZimbabwe tisafe kuburikidza nemi. Please, ivai nemwoyo wekukochesa munhu, kwete kuuraya vanhu sekuti muri kuuraya huku. Even iyo huku chainotyisa kuuraya. Koshesai vanhu venyu. Kuva mutungamiriri kana muri mutungamiriri pasina vanhu hamungambove mutungamiriri. Kuva mutungamiriri tisu vanhu vacho. Saka please tikoshesei uye mutye Mwari.
Ndinobonga. Chokutanga ndinotenda varidzi veStudio 7 ndichitenda mese nemateereri ini ndiri pakati zvangu pokubvunza kuti zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Saka handizivi vanhu vezanu PF kuti vanofunga vechiti kusunga vanhu vemDC kana kusunga mamembers emDC ndo zvinopa kuti vanhu vazoti havachade kuvhotera MDC here, kana vanoti solution yavo ndiyei kana vichifunga zvakanaka. Iyo kabhineti yavo handizivi mafungirenita yakaita emaprofita iyi. Pela chile vakayambosungwa vanhu vese vanosunga vachiisa mumajeri haringatadzi kuda MDC. MDC tongoamba takangoira ngotonga chidungura utongi hwakanaka kuti unopenyu hwakanaka. Tiri kutambudzika vanhu tiri mushango tiri kudini mabasa hatina. Zvitupa takatiwa zvimumba zvakagara vanhu vari kushanda, vanhu vari kungotambudzika vachitendera neshango. Mushando kuchingoti pangoitika vanotumidzira masoja mapurisa achingorova vanhu. Isolation yekugadzira nyika iyi havasi kuda kuona zvopa kuti nyika iende kumawere chii chikupara kuti zvizvidai chii. Zvese zvavadi kutsvaka rizeni yazvo, vada kungotsvaka ngoti ngorofa ngosungwa vanhu zvingoenda majere vechidini. Hazvitadzisi kuti vanhu vangatadza kuda MDC ngokuti vasunga vamembers emDC. Haa, ipapo vanofanira kutokanganwa apapo, vanofanira kutokanganwa zvavo. Ndatenda ndini wenyuzvangu.
Aiwa, regai timbotarisawo pane vateereri vari paFacebook. Iye zvino kuna mukoma William Shavai vari kuti vari kuita watching from Botswana. Teta Isaac Zek Shandurai hanzi good morning. Aiwa, amangwana nakanaka zvashuwa. Tina Emmanuel Nyamukonda hanzi they were together in Gukuraundi. Ndofunga ndavamata madenda vari kutaura panyaya yamugabe. Wellington Bosha hanzi good morning. Siyama Bele, mangwana nevashamarari nevateereri veStudio 7. Aiwa, tinoimba kuti muri kufara kwamuri ikoko. Glenn Dewa achitiwo zvakare good morning. Aiwa, vateereri makawanda muri kutumira, tinofarira chaizvo zvikuru kuti munesu pachirongwa chino. Aiwa, nguva yedu ndiyo ine shanje. Tinotenda mose matumira mashoko enyu apinda muchirongwa chanhasi. Kune avo vatisina kunzwa nhasi, tinoti musaore moyo, rambai muchitumira. Chirongwa ndechenyu imi vateereri. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani emiran anoita zvekuvaka ari kutarisirwa kuvaka dzimba dzevanhu muguta guru reSyria reDamascus sekutaurwa kwaitwa nesangano renhau rehurumende yemuIran. Iranian Students News Agency ine nyaya inoti mumwe muzvinabhizinisi akataura kuti Iran ichavaka mazana maviri ezvuru zvedzimba pedyo neDamascus. Varwisi vechikwata cheHauti pamwe nemauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia vari kushorana zvitevera kufa kwevanhu makumi maviri avo vakafa mazuva akati kuti apfuura mumusha uri kumaodzanyemba kweYemen. Vanhu vakafa ava vanosanganisira vana vadiki. Varwisi vechiHauti avo vari kutsigirwa neIran vari kupomera mauto ari kutungamirwa neSaudi Arabia vachiti kurwiswa kwakaitikwa nemuchadenga munzvimbo iyi ndiko kwakakonzera kufa kwevanhu ava. Ukuwo television yemuSaudi Arabia ichiti vanhu ava vakaurayiwa nechikwata cheHauti apo chaiedza kubisa mhirizhonga yaikonzerwa nevanhu verumwe rudzi rwuri mudunhu iri. Makateerera kuStudio 7, ane mimi chirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Kunyange hazvo ndege yeEthiopian Airlines yakadonha mangwanani esvondo ikauraya vanhu vose vaive mundege iyi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica uye chichishandisa Ethiopian Airlines nguva zhinji, Dr. Angela Gapa, vanoti vacharamba vachishandisa ndege dzeEthiopian Airlines kubva kuCalifornia pose pavanenge vachienda kuAfrica apo vanenge vachiita basa ravo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Main reason yandinoshandisa Ethiopian Airlines ndeyekuti maconnection ayo ari mashoma. Like my only other options is either kuenda through Dubai neEmirates, saka Dubai kwaita kure neCalifornia. sazvinoita kuti rwendo rwacho rwuwedzere. Kozoti kuenda through Europe and problem inoitika nekutravela through Europe ndeyekuti vane malayover akareba, saka unosvika maybe na 7 a.m. wosumuka maybe manheru kuma 7 p.m. saka unoenda zuva rese uri kuairport. Saka Ethiopian yakanakira kubva kuno kucalifornia unongosvika either unoenda through Dublin to Addis Ababa kana kuti it's direct from Los Angeles to Addis Ababa. And uri muAddis Ababa umomomo kazhinji kacho connection is about 3-4 hours. Saka you find kuti unosvika kumba kuHarare faster than ukaenda neEmirates kana kuti maairlines sana British Airways kana Air France.
Airline inodikanwa zvikuru nevanhu
kazhinji kana tichitravela neEthiopian makazara maAfrican, it's very affordable and even the Star Alliance saka ine ma relationship nemamwe maairlines sana United Airlines anoconnectawo futi nemamwe macities ari muno muAmerica. Saka inowanikwa iri nyore zvekuti kutravela.
Pane tsaona yakaitika munoona sekuti zvakaitika izvi zvichaita kuti musashandisa Ethiopian here?
Parizino ndichine hangu kwa Ethiopian Airlines. Muna anoita research on Africa and African development specifically. I think kuti zvakangona kwao kungo supporta ma airline emu Africa. I mean one accident hainga diminishi all the other safety measures tavanoita. Ethiopian Airlines hainoita kazhinji kacho maruta takareba asi vano avoida kufly over the ocean. And I think kuti ndio some of the measures vanoita vawane malanding street, vawanewo pekumhara parinyore, vasaita vulnerable vari on top of kune mvura. Saka kazhinji kacho maflights acho haendi directly across the Atlantic Ocean. Saka nekuziva kwangu kwakaitika taona iyi inenge yakakonzereswa nemadefection airline yacho yeBoeing yacho, kwete kuti it's anything to do neEthiopian Airlines. So it depends kuti vanhu vanenge vachiona kuti responsibility iri kuBoeing here vakamanufacture ndege. Pamusoro pekuti pane imwe futi ndege yakakrasha kuIndonesia. Saka right now hatingati blame yese ingaenda kuEthiopian Airlines.
Ethiopia inozikanwa kuti muAfrica mese ndiyo inogona business rendege. Chii chinoitwa neEthiopia chinoita kuti ibudirire zvakadai?
Ethiopia is one of those countries in Africa that's in a very fast level of economic development. Partly ndekuti governments are very, very committed towards economic development. Historically, Ethiopia yaipesiwa ma max policies, saka you find kuti vane very heavy government involvement nema projects awo. Asi mukatarisa the way government has mainly developed the airline industry awo, yakavapa autonomy ne independence from a lot of government influence. Saka you say kuti it's a capitalist model iri within a heavily state-led or Marxist country. So you find kuti this helps. Another thing about Ethiopia, is the second largest country in sub-Saharan Africa in terms of population. Inongokundwa ne Nigeria in about 130 million people. Population in Ethiopia is 80 million people. So it's not surprising kuti country yakakura kudaro ingavawo futi ne economic development yakanyanya just on the basis of numbers. Chete country ne 80 million vanhu is probably going to be more successful than country senge Zimbabwe ine kuma, you know, kuma 18 million or give or take. So I find kuti also another thing about Ethiopia, ina ma very good relationships ne ma countries ari ku Europe, ma countries ari ku senge United States, Canada. It's one of those countries that have never been colonized. Saka you find kuti haina that colonial baggage senge mukatasa Zimbabwe. There's a lot of anti-colonial rhetoric inoitika ne foreign policy yayo. Saka because Ethiopia doesn't have baggage iyoyo, inokwanisa kuita ma relationships ne mamwe ma countries ari ku Europe ne ku North America ari very productive.
Vanga vari Dr. Angela Gapa vachitaura na Tanonoka Wande we Studio 7 vari ku California kuno ku America. Muchikamu chedu chemimhanzi nhasi tina mukoma mashava munhu mumwe vachiti matinetsa.
Mm-hmm. Matineta shua waleta iwe. Matineta gani matineta. Matineta chokwani waleta iwe. Matineta gani matineta. Matineta shua waleta iwe. Matineta gani matineta. Matineta chokwani waleta iwe.
Tinetsa mumanzi wamashoma munhu mumwe uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Regati mbona zviri kutaura navateereri vedu vari pa Facebook. Mukoma Enoch Mbai vari ku Cape Infanta vanoti makadi Mr. Choto aiwa isi kunotiri nani. Tina Boas Jaya Guru vanoti he's watching from Gaborun. Ketni Mupe Mikoti vanoti wo mangwanani aiwa mangwanani zvishuva svika. Tatenda Gwanzura tiripo pa Wolves Bay pa Namibia apo ndipo vari. Aiwa tinotenda vatereri ramai muchitsigira chirongwa chenjino che Studio 7 mangwanani ano anokuonekai. Ndini Rachel To ndiri mu Washington DC. Ndakukusiya imina Placidus Jeremiah achikupai nhau dzendebele.